Hurongwa wekuvia vana ava wakatanga musi wa 11 ukapera musi wa 15 nyamavhuvhu uye waive mushandira pamwe pakati pesangano reGift of Life International vanachiremba vemunyika uye sangano reRotary Club Harare Central navanachiremba vane unyanzvi wekuvhia moyo kubva kuCairo University kuEgypt. Vana gumi ndivo vakakwanisa kuvhiwa nekurapwa moyo panguva iyi. Vana ava vane makore aitangira pamaviri nyanzvi munyadze zvirwere zve moyo vari mukuru webazi rinoona nezvechirwere ichi paParinyatwa Hospital Dr. Percy Simkai Machawira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakavapa mari inosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti $650,000 yakanangana nekuvhiwa kwevana paurongwa uhu. Asi vanoti panodiwa mari yakawanda kudarika iyoyo. Vaendera mberi vachiti nyanzvi dzinorapa matenda emoyo munyika dzishoma zvekuti hadzikwanise kubatsira varwere vose.
Pakuita operation tinobatanidza vanhu vakawanda, vakotsirisi, vana chiremba vanoita maoperation, vana mukoti vanobatsira pakuita operation, tinobatanidza futi vana mukoti vane intensive care unit nekwai dependency unit.
Dr. Machawira vakurudzira vabereki vane vana vane chirwere chemoyo kuti vakurumidze kuenda kuchipatara.
Pavana vose vanozvarwa muno muZimbabwe, pavana 100 mumwe chete anozvarwa aine chirwere chemoyo chinoda operation. Pavana ivavava kota yavo pakapfuura gore vanofa nekuti vanenge vasina kuoperate, saka vanofa vakati wandei.
Vati zvakakosha kuti vatori venhau vabatsire kuzivisa nezvechirwere ichi. Nyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro munyika yave kupa kuti vamwe vabereki vaende kunorapisa vana kunze kwenyika dzakaita seIndia, South Africa neItaly. Mumwe mubereki akaendesa kunorapisa mwana kuIndia ndiamai Tendai Chatikobo, avo vati zvirongwa zvakaita sechakaitwa svondo rapera zvinobatsira zvikuru vabereki vakaita saivo sezvo mwana wavo achiri kuda kuitwa mama operation.
Savaita izvi ndozviri kutongoitwa kune nyira dzakawanda. Inongonziwo ino macollaboration, maskill transfer, mai zvakawanda zvinoitika pavanoitika zvinhu izvozvo, because vana ivavo even kuva manager muno muZimbabwe kunenge kwatova easier, because team iroro rikauya rikabatana netimu rekunoko vanosheyana maidea mazano nezvakawanda, ende vana vanenge vakumanejeka. Inini this is a very sensitive field for me. Why? Because I am not just a person anobatsira vana vakadaro, I'm a parent to a child akadaro.
Sachigaro weRotary Club of Harare Central vatemba Banda vanoti munyika mune vana chiuru chimwe chete nemazana mashanu vanozvarwa vaine chirwere chemoyo.
Takatanga muna gore ra2020 tikabatana naive Gift of Life International Foundation tichikumbirawo kuti vakwanise kuya kune vatumidziri inonzi medical mission inouya kuzorapa vana kuno. Takazowirana navo kutanga kugore rinoiri, ndopa vakatumidzira nhumwa yavo inova Professor Shoki vanova lead vemission inoyi.
Vatiwo vanhu vanodarika zviuru zvisere kana kuti 8,000 vanorarama nechirwere chemoyo. Vatiwo Egypt ndiyo nyika yemuAfrica yekutanga kubatana nenyanzvi dzemunyika kurapa vana vane chirwere chemoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.